muzvinafundo mavhima avaudza studio 7 kuti pane nyika dzakawanda pasi rose dziri kuita urongwa uhwu.
Dzimwe nyika pasi rose dzine urongwa hwakaita seihwohwo. Even panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo. Tinoziva kuti nyika yePhilippines inoendesa vanhu kwana Dubai nekuMiddle East. Vamwe vanoenda kunoita mabasa ari pasi pasi sekutsvaira nezvimwe zvakadaro, asi hurumende yavo inenge ichitokwanisa kuwana mari yakawanda nepamusana pekuti vanenge vane urongwa hwekuwirirana pakati penyika dziri mbiri.
Vaenderera mberi vachiti urongwa hwekusainirana zvibvumirano kana kuti memorandum of understanding nenyika dziri kuda vashandi vemunyika dzichabatsira Zimbabwe sezvo paine mutero uchabhadharwa pavashandi vanenge vaenda kunyika idzi.
Zvanga zvakanakawo kuti tive neurongwa hwakadai nenyika dzose idzo dzinoda vana mazvikokota vedu mumapazi akasiyana siyana. Urongwa hwakadai kufanana nehuri pakati pehurumende dzeZimbabwe neRwanda hunobatsira kuti nyika iwane zviri pamutemo mari dzinenge dzichitumirwa nevana mazvikokota ivavo vanenge vaenda kunosevenzera kune dzimwe nyika.
Asi kunyange Zimbabwe iri kuendesa varayiridzi kuRwanda, gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi amai Evelyn Ndlovu vakaudza dare reparamende kuti nyika inoda vamwe varayiridzi zviuru makumi maviri. Zimbabwe yakatonyorerana chibvumirano chakadai nenyika yaRwanda uye varayiridzi mazana maviri nevasere kana kuti 208 vakatobudirira kuenda kunyika iyi. Munyori mukuru mubazi revashandi nemagariro evanhu vaSimon Masanga vanoti hurumende haisi kuzogumira pakuita chibvumirano neRwanda chete.
Hatisi kuzongomira paRwanda chete, taakutanga kuti tiite urongwa humwe chete neAngola neQatar, and we are targeting ma receiving countries ese kunoenda maZimbabwe dzakawanda, so that under the labour migration policy we also protect the rights of workers, a portability, a social security, mapensions kana vari ikoko kana vakuzodzoka kumusha they should be able to repatriate their pensions.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU waJafet Moyo vashora zvikuru zviri kuitwa nehurumende izvi.
Tisati tawana madetails akatikwanei kuti maconditions ikoko akamira sei and vachave vachitambira mari, asi vamwe vanenge vachiti mari yacho haisiyo mari, tingataura nezvayo kana tingapembera nezvayo. Imari shoma, imari iri pasi pane mari iri kudiwa nemacivil servants kana mateachers hamuno muZimbabwe.
Vamoyo vaenderera mberi vachiita vaone mutero unenge uchibhadharwa hurumende nedzimwe nyika uchibatsira vanhuwo zvavo sezvo uori hwakawandisa muhurumende.
Ichinhu chakanaka chokuti tive neskilled labour yatinoiendesa kunze kwenyika, asi zvinodiwa kunodiwa urongwa hwakati kwanei hwakajeka restructured yokuti mari idzodzo pati dzinozouya formally dzinozoshandiswa papi pacho. Hatisi kuda kuzoona mari idzodzo dzakutotorwa nehurumende zvekare, vanhu vakutopiwa maybe ya Zimbabwean dollar, iyo mari iyoyo yoshandiswa zvisingavasiri nyika. Takambozviona nguva yapfuura pataimu ya Gideon Gono. Hapana zvatikabata toti takabhenefita nemari dzaibva kunze kwenyika kudiaspora pataimu yaGono, nenyaya yekuti mari idzodzo dzakatsakatika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinova nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari muBotswana, muzvaro Immaculate Moyo vanoti hurumende iri kuda kukohwa paisina kurima. Nyika dzakaita sePhilippines vashandi vanoenda kune dzimwe nyika pachibhadhara mari dzemitero idzo dziri kunzi dziri kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika idzi. Kunze kwekuti nyika inowana mutero, hurumende inenge ichikwanisa kuonawo kuti kodzero dzevashandi ava dzachengetedzwa. Hurumende yeZimbabwe inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muna 2020 zvakatumira mari yekuAmerica inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 billion United States dollars. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.